Mangwana na kana kwa vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, ndira 31, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipanga mazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika vanopfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo kwevanhukadzi. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7 imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipanga mazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Asi vamwe vanhu vakadomwa vanoti vanga vasati vaudzwa zviri pamutemo, uye vamwe vakaita semunyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vanoti vakadomwa havo, asi pari zvino havaone zvakakodzera kuti vaite basa iri nekuti vakawandirwa nerimwe basa. Vamwe vari muchikwata chemazita akaziviswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vanosanganisira amai Divine Ndlukula, muridzi weZimbabwe Independent neNewsday vaTrevor Ncube, Dr. Norbert Mugwagwa, Dr. Godfrey Sikipa, Dr. Shingi Munyeza navakuda kwasheta Gwirei. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvina bhizimusi vari nengo yezano PF vaGilbert Muponda.
Kanzuru iyi ipapo mukuru wenyika agona kwazvo, nekuti nyika haingangoite mavhiyu emapoliticians chete. Tinenge tichidawo vamwe vanoziya area dzinenge dzichiafecta upenyu hwevanhu vatingati veruzhinji. Saka vanhu vaya vanenge vaitwa mukanso iyoyi vanhu vaya vanenge vainewo macondacts neruzivo rwakasiyana nerwune mapolitician. Ruzivo irworwu ndo runenge ruchidiwa paipa patinenge tichiti inonzi stakeholder approach, nekuti mastakeholder vane chekuita nenyika vese even ndo vasiri mupolitics vanokwanisawo kuinfluenza vachitaurawo zvavanofunga nemaondero avanoita, nekuti maondero awo haafanane nekuona kunoita vanhu vemuMDC kana weZANUPF. Ava vanhu vasarudzwa neruzivo rwavo rwenyika nemabasa avanoita nemakondacts avainavo nekuri neuremu hwainavo mumagariro atinoita. Vanhu vati vatingati pachirungu vaiva vasarudzwa nehigh spending yavainayo in society, nekuti vanhu vanoremedzeka nezvavanenge vakaachivha muupenyu. Saka vanhu vakadaro vanhu vaya vekuti izivawo rinotaura rinoteererwa, vakataura chinhu vanhu vanoteerera kuti aiwa ataura ngateerere.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamuponda vari kuchema chema kuti vanenge vadoma vanhu vamwe vari pedyo navo vakaita savatagwireya.
Aiwa, vatagwirei munhu webhizinesi, ndinu zvina bhizinesi munhu anoita nezvebhizinesi rake. Notarisa pane vanhu ndaona pana pasta pane vanhu vakawanda vari palisti. Hatingade kudoma munhu umwe chete palisti ine vanhu vakawanda kudaro, moda kuti uyu azodai. Asi munhu anotozivikanwa kwete munyaya dzezvenyika, munhu anozivikanwa nezvebhizinesi, nekuti ndo watingati mastakeholder. Nekuti chatinenge tichida ndechekuti mastakeholder aya maviews awo anofanira kunge achiteererwa. Hatisi kuda vanhu vaya kuti munhu anonzi cadcading member yepati. Aiwa, vanhu ivavo ndo watisiri kuda imomo, nekuti vanhu vavo maviews avo ati already taken into account. Nekuti ndo vanhu vane maMP, vane macouncilor, masenator vatori reviewed. But webusiness maexperts hapana pawanga vachinyatsoteererwa chaipo chaipo, but hatingati matechnocrats aya.
Vanga vari muzvina bhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa. Dr. Pedzisai Ruhanya.
Dambudziko renyika riitire kuti hamuna zvipangamazano. dambudziko riri muZimbabwe ndiri ku leadership nekutongwa kunoitwa nyika. Saka the leadership person nekutongwa kunoitwa nyika inoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane kuti nyika inotongwa sei, vanhu vanotaurirwa sei, vanotonga vanotonga sei, mitemo inoteedzerwa here, kodzero dzavo dzinoteedzerwa here, ndoti vanhu vese avo vaunganidzwa vavo mashamwari ezaanayo nevanhu vanozibatanidza nezaanayo havasi vanokwanisa kuti nyika ingirende ende nyika problem iri maise kuti economic nature ayo the crisis yemuekonomi inobva mucrisis of governance. Saka tinoda kugadzirirwa kuti utongi hwacho hunombotaudzwa sei, sarudzo dzinoitwa sei, mauto anoshanda sei, nyika inotongwa sei. Ndo zvekuti kwai vanhu vakadzi nevarume vaotonditi vachiadvisa munanga vanhu vachitiadvisa kuti dii nyika haina problem yemaadvisors, ine problem yeutongi.
Asi tiri kunzwawo kuti vamwe vadomwa vari kuti vanga vasina kusumwa nekudaro vamwe vacho vaakuramba, munoona senyaya?
Hazvina basa izvo, kana wangodomwa nezano zvinoreva kuti ndishamwari yezano, kana wazongoonawo kuti hazviiti zvazvine zvinhu plus vamwe vanhu anyatsogoona ike nezi vanhu vakaponwa nehurumende Munangagwa haana kumbobuda kana achiratidza kuti anoshishikana. Ndiyo mukuru wemauto, ndiye purezidendi wenyika, ndiye commander in chief. Akati zii vanhu vachingoroverwa mumatsaga vakanyarara. Saka vamwe vacho ni vanhu vavangoona kuti hapana kana chinobuda ipapo, vanozoona kuti bara riri kutorwa nehurumende yamunangagwa nemutevedzeri wavo vachiwenga yemhirishonga yekushandisa maagents estate necorruption isingaperi vaiti mikabe ndiye ari kurapta corruption iri kungoitwa. Vanoziva kuti mazita avo achatozobuda atosvipa zvacho sekusvika murufu.
Nyanzvi munyaya mune zvematongerwo enyika vachita zvidzidzo zvepamusorosoro paunivesity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Paige Sairuhanya vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika nezuro vakapfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo kwevanhukadzi uye kuratidza kubatana kwavo nemadzimai anonzi akabatwa chibharo pamwe nekushungurudzwa nemauto nemapurisa munguva yemhirizhonga yakaitika munyika masvondo adarika. Vashandi vemizinda inosanganisira yeAmerica neSweden muZimbabwe, kusanganisirwa vamiriri vemizinda iyi, vakabatana nevanorwira kodzero ava kuburikidza nekupfekawo mbatya nhema. Madzimai ekune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nedziri mhiri kwemakungwa vanonzi vakapfekawo zvipfeko zvitema vachiratidzawo rutsigiro rwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mudzimai akaendawo kubasa akapfeka nhumbi nhema uyo atya kudongwa nezita rake.
Zvakanakai madzimai vakabatana vachipfeka nhumbi nhema pavanga vari mashandiro kumabasa kwavanga vari. Urongwa uhu ndinoona hwafamba zvakanaka chaizvo nekuti hwaitika murunyararo. Tanga tichida kuita urongwa uhu runyararo, saka ndiri kuona izvi zvaitika. Ende tabatanawo zvakare nevanhu vechirume vamwe vanga vachipfeka nhumbi nhema vachibatirana nesu pamwe chete, riri donzo rimwe chete rekuratidza kushungurudzwa kwaitwa madzimai. Taonawo zvekare even vamwe vedzimwe nyika dzakatitenderedza vachipindawo muchirongwa ichi vachipfekawo nhumbi nhema. Shamwari dzedu dzimwe dzekusouth Africa, dzimwe dzekubotswana, dzimwe dzekune dzimwe nyikawo dzisiri pedo nesu dzakaita sekunana Norway nekuamerica kwamuri uku vapindawo muchirongwa ichochi. Saka taona zviri zvinhu zvatifadza kuti chirongwa chedu chabudirira.
Asi munoona here chichikwanisa kuendesa shoko ramuruda kuti ringe richinzwikwa kune vari mumasimba?
Sekutanga tinoona sechinhu chaita kuri kutanga, hatisi kugumira ipapo, tichatsvaga zvimwe zvatichaita zvekare. Asi taona mameseji edu asvika nekuti tazenge tichikushandisawo zvakaita sana social media, kwete kungoratidzira kupfeka kwatanga takaita. Asi tanga tichikuisawo mashoko mamwe atandichiisa ichinyora kuti chiadresa kune vanhu vakasiyana-siyana vari muutungamiriri kuti vaone kuti vakadzi vari kutaura nyaya yekuti kushungurudzwa ngakupere, uye vanhu vakashungurudzwa vari kufanirwa kuwanawo rubatsiro, vari kufanirwa kuwanawo justice, uya awa waka shunguruza warufa na kutiba batuke agone kwa waru kupiwa mtongu wao saka ukundo tingati nane kutanga saka tishara mba churuku nguita shimu chwe utichi kuone kwa churuku nzikwa nekuti isusu tasharu zanyaya iyo nekuti zimengua tikada kutichira zire chikinda mguagwa chino zuone kwa mazimaye aa kuru wa zikari saka tambotile gaiti mbutanga ni kungo fika nubinema chiri mabasa ati negativi tuzoramba tishendirao ni umwe urongwa masuari kutiera
tirikuona kune vamwe vari kubuda madande mutande ne mamwe mapoka ezvekuburitswa kwenhau vari kupokana nenyaya yekuti kune madzimai anonzi akashungurudzwa munguva iyoyi nemauto nemapurisa vamwe vachita ndofunga kunyepa imi munoti iyo
tinyanyokadzika nenyaya iyoyi nekuti kazhinji kacho panoshungurudzwa madzimai zvinonetsa kuti mudzimai abude pachena kuti ndashungurudzwa nemutoo iwoyu nekuti tikaona mumagariro edu isusu kuti mukadzi abuda achiti ndashungurudzwa zvinomutorera nguva yakareba kuti akwanise kutaura kazhinji kacho nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai nekubatwa chibharo inyaya dzinozotaurwa dzimwe nguva patopera makore chaiyo saka zvinhu zvinoitika kazhinji asi kubuda kwataita kuchaitawo kuti even madzimai akashungurudzwa asati anyatsobuda pachena agokwanisa kunge vari kubuda pachena tigokwanisa kunge tiri kumasapotawo semamwe madzimai uye sevamwe varume vabudawo nekubudira kwavaita uko saka zviri kutaurawa nevanhu ava vanhu vasinganyatsonzwisisa nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai nemutoo uwu nekuti zvinoitika uye kazhinji kacho vakadzi vakataura kuti ndashungurudzwa chekutanga vanhu vanongoti kunyepa asi isusu semadzimai anoziya nekuti tinoshanda nemadzimai tinokurumidza kuwanikwa tiri kubhiliva vamwe vedu nekuti tinoziva kuti zvinoitika
tiri kunzwawo kuti madzimai akashungurudzwa acho havasi kuda kubuda pachena kuenda kunomangara kumapurisa tinonzwa kuti kune mudzimai mumwe chete chete akwanisa kubuda pachena
nyaya iri kunetsa ndeyekunzi enda unomhan'ara iwewe kune munhu akakushungurudza
vanga vari mumwe wemadzimai akaenda kubasa nezuro vakapfeka mbatya nhema vari parunhare nestudio 7 iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika nenhepfenyuro bepanhau reherald rine musoro wenhau unoti vashandi vehurumende vambomisa urongwa hwekurangwa mabasa mushure mekunge hurumende yavapa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira kubatana muhurumende pamwe nemubato rezano pf nepfenyuro yezbc ine musoro wenhau unoti mutauriri wemdct inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe muzvare linda masarira vakawanda vari musouth africa mushure mekutambira mashoko kubva kubato remdc ekuti vachakuwadzwa zvichitevera kufumura kwavanonzi vakaita urongwa hwebato iri hwekuda kupidigura hurumende yava munangagwa zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri
mhoroi mhoroi zvakare vashamarari vekustudio 7 tinofara chaizvo kuva nemi muchitigwera mashoko ari kuitika munyika medu muzimbabwe inini ndinonzi Kide Remogendoka ndiri kuno zvangu kuwood street divi rezanini tichidarika nepagragroad tichibva kuzanini ndinofara chaizvo nekuti zvisa zviri kuitika munyika medu mezimbabwe asi chikumbiriso kwandiri handisi anorerekera kumapato handinei nezvezanu pf handinei nezvemdc asi ndinokumbira kuti nyika yedu inyika yakanaka vakuru vari kutonga nyika nevari kukwikwidza kutonga nyika ndaingokumbira zvangu kuti vaise musoro pamwe chete kuti vabudise chinhu chimwe Vongo tinoziva kuti machongwe mawiri akaitika pamba panova nekurwa kukuru chaizvo. Asi apa tiri kutaura nezveropa rewanhu, tiri kutaura nezvekupenyu kwevanhu, tiri kutaura nezvekugareka kwevanhu kuti please ndapota hangu. Rufu ngaruuye nenguva yacho yokurwara, kwete kuti rufu runouya nekurwa kana kuita sei. Ropa rakadeurwa hongu, rakadeurwa munguva yakare, but hatikari kuti pange pachideurwa zveropa munguva ino yatiri kurarama. Please ndapota, musoro pamwe chete, ndokumbirisisawo, ndatenda zvangu.
Kwazuwai vapakuri vegapu ndadai kugutsa nyika yese kana kuti pasi rese restudio 7. Aiwa, munotibikira zvinhu zvakanaka. Zita rangu ndinoitwa Paten Kuze, ndiri muno munzvimbo yeSouth Africa inonzi Hood Street pabhodha reLimpopo province neMpumalanga province. Right, mashoko andinawo andinoda kugoverana nevateereri vestudio 7 ndeokuti pane zvinhu zvizhinji zviri kutadzisa nyika yedu kuenda mberi. Chokutanga ndechokuti hama dzedu kana kuti vakuru vedu vakabva kuchimurenga chakasunungura Zimbabwe, mufungwa mavo munokutaura kuti takaunza utongi hwejekerere, asi pamaitiro avo havana kuchavakaunza chinonzi chekerere. Chavo ivo ndechokuti kana munhu asina kuenda kuhondo hazvigoni kuti angatungamirira nyika iyi, but vanokanganwa kuti vana vese nhasi vari kuti handizvo zviri kuitika izvi, pamwe chete nanasorojena, pamwe chete nanagogo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndivo vanhu vacho vamwe chete, vamwe vakazvarwa nevanhu vakatsigira rusununguko, vamwe vacho vakatobva kuna ivo vakaenda kuhondo. Saka naizvozvo ivo vanofungwa yekuti ivo chete vakaenda kuchimurenga ndivo vane kodzero yekutungamirira nyika. But izvi hazvichadi simba, zvava kuda unyanzvi hunobva mufundo dzatakawana zvichienderana nokushanduka kunonge ita pasi.
Nezita rangu ndinonzi Knowledge Muchenga. Ndinochida kubvunzawo kuti takanzwa president wedu vamunangoga vachiti mapurisa nemasoja vakange vachirova vanhu zviri pamutemo vanofanira kuti vasungwe. Vanosungwa zvechokwadi here kana kuti kutaura? Pozano kuti vasungwe vakanga vambotumwa nani? Chakaita kuti vaende kunorova vanhu ndizvo musoro wavo here kana kuti pane vanhu vavavatuma? Saka ndokuzva kuti vanosungwa here zvechokwadi.
Makadi vajonga kandimirira nevamwe vese vashamarari vestudio 7. Ini ndinoitwa Gertrude Kutuza, ndiri mukati menyika yeSouth Africa. Ndakapinda muno mu2008. Chakandisumudza kubva kumusha inhamo yekushayiwa mabasa chaiyo. Tapinda muno, basa ratiri kuita nderekunopurura mabherisi mukati memapurasi evarume. Mukatarisa maoko edu aya vajonga mukamira mukati timhorosane tinonyara kuti tikumhorosei nekuda kwemaoko mashatiro ayaita. Maoko evakadzi akuita kunge mabhinya ari kuno. Unonyara wega kuti unozoti zuva reFriday rasvika kuti ndikawacha vamwe maoko anga achena. Ashata maoko. Asi chimiro chiri chokuti toindepi? Kumusha kwedu hakuna mabasa. Takatsva kudunga nekumusana. Tikatarisa mamiriro akaita mukati menyika yeZimbabwe vajonga, ndiri kunzwa kubatikana zvakanyanyisa. Hurumende iripo kana ichitaura kuti yakabirwa mayunifomu, ikabirwa nepfuti, ikagobirwa nemota, vanhu vakabayiwawo vakuchienda kunyoparadza vanhu mukati menyika. Iyo sehurumende inoda vanhu yakanyarara, yakatarisa kuti vanhu ngavaparadzwe nembavha ive iripo. Ngavarege kutiita ngu vanhu vasina kuenda kuchikoro vanavo. Ngavatinyare vanhu vati respecta. Chinonzi nyika vanhu, ingava ipedza nyika yacho, hamusisina kana munhu wavachati munhu. Vachada kuzosara vachitonga ani? Vanhu ngavanyare manavo.
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atakwanisa kushandisa muchirongwa chino muchirongwa chanhasi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia uri muYemen unoti wagadzirira kushandisa chisimba chakawedzerwa mukumanikidza vapanduki vechiutsi kutevedzera chibvumirano chekumbomisa kurwisana muguta rekumahombekombe rehodhidha. Vachuchisi vehurumende yeAmerica muNew York vanoti pane humbo hwakawandisa hwekuroverera chisora chekuMexico chinonzi chaitengesa zvinodhaka. Joaquin El Chapo Guzman. Matunhu ari pakati pekumawirira kweAmerica anoti Illinois, North Dakota neMinnesota nezuro akarohwa nechando chinonzi hachisati chamboitika munyika yeAmerica. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoti kuSiberia neAntarctica kana pamusoro pegomo reMount Everest kwaitodziya pane matunhu aya. Nezuro matemperature maguta anoti Chicago neMinneapolis yaive pasi -30% degrees Celsius, kureva kuti kwaitonhora zvekuti kana hamba hayaikwanisa kukwira muti. Vanachiremba muguta reMinneapolis vanonzi vari kurapa vanhu vakapiswa nechando ichi, vamwe vavo zvekupiswa kusvika pamabhonzo zvekuti vachatodimurwa mitezo yavo. Zvikoro mumatunhu aya zvakanga zvakatovharwa uye veposvo vanonzi havanawo kufambisa matsamba nezuro nekuda kwechando ichi. Mwando uyu vakapararirawo nematunhu akawanda kwazvo emunyika yeAmerica kusvikawo kuno kuWashington DC uko kuri kutonhorawo zvakanyanya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvara cheZimbabwe vatawanda Chief Shoshe Jokora avanogara nemhuri yavo mudunhu reNorth Dakota kuti tinzwe kuti vari kurarama sei nechando ikoko.
Kuno kwakaoma, chando chacho charova region yese Minnesota, North Dakota. Chinobikwa kuno chando, totoziva kuti chiri kuno, asi cherwendo runo aiwa tanga chitokwidza hamba mumuti, tanga chirova zviya zvokuti ndatombofunga kuti dai paya pakaimba matavire kuti chando chinouraya, dai akadarika nekuno hamene kuti aimba kuti chii, nekuti tanga chirova zvekurova zviyai.
Tinozwa kuti chando ichi chinenge chatisiyanei nechinombowanikwa mune mamwe makore. Zvii zvamungati zvanyanyosiyana rwendo runo?
Ini ndagara kuno makore manomwe, handisati ndamboona chando chakadai, handisati ndambotonhorwa sematonhorero andaitwa nhasi, nekuti unongoti kungobuda panze kungorohwa nemhepo chete maoko aya anenge atooma, akutotanga kutovava. Ukangoramba uripo maminitsi anokwana kuita gumi, unenge watoverera neavanoti frostbite, unotogwara sauno unodamburwa ruoko chaiye. Saka tanga takaoma, takatosiyana nemamakoresa.
Saka muri kukwanisa kubuda muchienda kumabasa here nekuitawo mamwe mabasa epamba?
Kwedu kuno kuNorth Dakota pazasi peMinnesota havavhari zvikoro, mabasa unongochitonzi munhu wese kubasa, vekuchikoro nhasi ndovavhara, asi isusu kumabasa ndikutoriko izvozvo.
Muri kufamba sei nechando icho chipo?
Iko zvinezvi nokuti chichirungori chando, asati zvanyanya kuita kuti tichiita chando chiya chinotsvedza chiya chiya. Saka tinenge tichifamba zvedu, tinenge dambudziko rinenge ringoripo kuti paunenge wabuda panze tinokurova chando zvacho zvokukurova zviya ichi. Asi manje mangwana ndofunga kukangoita kazuva nechando chinenge chaapasi ichi, munenge maakutsvedza mumugwagwa umu zvokuti chero nenjodzi dzinoti wedzerei panguva yakadaro iyoyo.
Ndambodzwawo vamwe vachitsanangura kuti matonhorero aita chando chegore rino hanzi kana wakafashaidza mvura ukaidira pasi apo inobva yangogwamba. Ichokwadi here kana kuti vanhu vaakungowedzerawo kuti nyaya dzinakidzi?
Aiwa, hakusi kuwedzera, ndo zviri kutoitika chaizvo izvozvo. Zvaangofanana nekuti kana kashiri chaiko chaiko unogona kungokaona kakatooma kari pamutapo kana kuti kakamira pafore magetsi, kakangogara ipapo katooma nechando. Ndo marovero ari kuita chando chachewayo. Chiri kunyatsorova zvekurova zviyezvo.
Saka munenge makapfeka zvakadii pamunozobuda muchiita mamwe mabasa enyapa?
Kutovirikidza tinoita anonzi malayers, ekuti unotanga neka t-shirt woenda kajuzu woenda kasweta woenda zibhachi, manje wotora zibhachi riya rawanga kugumisira kupfeka makore akapfuurayo, ndo waunozotora wozoti kwii pamusoro. Asi mushonga wacho kupfeka malayers nekupfekawo magloves mumaoko umu nemumakumbo umu, unenge wakapfekawo mahand warmers atinoisa mukati mumo anenge achiita kuti soka dzirambe dzichidziya, zvikuru sei kana uchimboshandira panze satinoita izvo.
avanga vari chisora cheZimbabwe vatawanda Chief Shoshe Dzokora vari parunare ku North Dakota muno muAmerica ne Studio 7. Vateveri wemutambo wenhabvu vari kushushikana nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari yavari kufanirwa kubhadhara kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCongo Brazzaville musi wa24 kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZifa vatovisani Gwesela vanoti vanoda kugara pamabase 15 kusvika 18 vachabvisa madhora makumi mashanu kubva pamadhora gumi. Uye vanoda kuona mutambo uyu vari kunogara mbozha vachabhadhara madhora mazana maviri kubva pamadhora makumi mashanu. Vagwesera vanoti matikiti ekupinda kuona mutambo uyu ari kutanga kutengeswa musi wa1 kukadzi, uye hapana matikiti achatengeswa pamagedhe musi wemutambo. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatewoedzera chibaya vanoti nemamiriro akaita zveupfumi munyika mutambo uyu wanga uchifanira kuita madhora mashanu chete.
Mutambo wenhabvu uyu uruti remei nekuti nyika mazano mamiriro akaita nyika nemadhora kuta zvinhu ayakae tendorazi vaiiwanza de vangoisa pa5 yagara ichingoveri.
Aimbotambira Caps United Charles Manjera anotiwo mari dzaiiswa nevezipa idzi dzinodzinga vanhu kumutambo uyu sezvo Zimbabwe iri kuda chaunga chinokuzirira kuti vatore point imwe chete yavari kuda zvakanyanya. Mumwe muteveri wenhabvu vachatenda makazhi uferemango vanoti ivo mari yatarwa iyi ichaita kuti maWarriors ashaye vachauya kunhandare kuzovatsigira.
Ndinoona zvisina kukodzera nekuti hamupinde vanhu vakawanda. Waifanira kungouita $5 kuita kuti vanhu vakawanda vapinde vaonewo bhora kuita kuti tiikunde iyo Kongo yacho, nekuti vanhu vakapinda vashomaka hapana vaite manyukunyuku vatambi vedu.
Asi kune vamwewo vashoma vakaita sava Oliver Musongoro vanofunga kuti madhora gumi ndiwo anoenderana nemutambo mukuru uyu.
Aiwa atendolaziri fee kuzoona kuti asvika muna machika. Aiwa atendolaziri fee zvokutoti davai totengesa matikesi acho totogara tatotenga matikesi.
Maorias anofarira kukunda kana kuita mangange kuti abudirire kuenda kumafinal e 2019 Africa Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt kubva musi wa21 chikumi kusvika 19 chikunguru. Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina iri nemapoints masere mapoints maviri pamusoro peDemocratic Republic of Congo. Congo neli Liberia dzine mapoints mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Kariati nenhau dzemitambo. Tinoziva kuti vateereri vedu vanenge vachida kunzwa kuti mitambo iri kufamba sei munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu 26 chichashanda savana chipangamazano kwavari kana kuti Presidential Advisory Council. Madzimai nevanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika nezuro vakapfeka mbatya nhema senzira yekushoropodza kubatwa chibharo pamwe nekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina ntungamiri nkomo.